Svondo rapera, vakafanwa pata chigaro chemurongi wemusangano weZANU-PF, vapati chinamasa, vakayambira vemasangano akazvimirira vakati, ari kuita zvematongero enyika, nechinanga chekuda kupidigura hurumende kuti ari kuzvigokera moto muziso. Asi, vemasangano aya vanoti, bato riri kutonga iri, riri kuvanyepera, uye rinoda kuvabvisa kushandira munyika, kuitira kuti vasataure nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nezvehuori zvavanoti zviri kuitika muhurumende. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reCommunity Tolerance and Reconciliation Development kana kuti COTRAT vazivanai muzorodzi vanoti musangano unotonga pamwe nehurumende uri kuvapomera mhosva yenhema senzira yekuda kuvhara masangano anoridza pembe kana kwaita huori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Tinova nekukahadzika kukuru uye tinozobvunzazve toti ko kuvhunduka chatikwatara hunge une katurike. Nyaya yecorruption, nyaya yekuzvindikidzwa kwevanhu, nyaya yekutyorwa kwekodzero dzavanhu, nyaya yekubiwa mumakanzuru, nenyaya dzematenda asingafambi zvakanaka muhurumende, ndidzo dzimwe dzenyaya dzinenge dzichitaurwa nemasangano akazvimiririra. Ndokusaka hurumende yoda kuita kakitsina gonzo nemasangano akazvimiririra aya.
Mamwe masangano anoti ari kuita basa rekubatsira hurumende munyaya dzebudiriro sezvo achiuya nezvikwanisiro zvinobetsera hurumende painonetseka. Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano akazvimiririra reClassic Coalition in Zimbabwe vaMarvelous Kumaro vashoropodza vachinamasa nebato ravo vachiti vari kuvapomera mhosva nekuti sarudzo dzaswedera munyika nekudaro havari kupfumurwa pavanenge vaita zvakaipa.
Saka panyaya dzine chekuita nesarudzo kana chii, isu hatinei nekuti ahwina ndiani. Chatinoda bedzi ndechekuti sarudzo dziitwe mune zvakanaka, dziitwe pajekerere, dziitwe zvinhu zvichifamba nemazvo. Saka vachinamasa ngavaregera havo kuvhunduka chatikwatara, ngavaregera havo kuvhunduka zvisipo. Civil society yakangofanana nezizi, zizi harina nyanga. Tiripo isu sevana nezvizvarwa zvemuZimbabwe kuti nyika yedu ibudirire ienderere mberi, hatinei nezvematongerwo enyika.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vachinamasa sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi vanoona nezvekufambisa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi, vakatsigira vachinamasa vachiti vemasangano akazvimirira oga vari kufambisa nhema nemanyepo vachishoropodza hurumende uye vane chinangwa chekubvisa hurumende pachigaro, nekudaro vari kuita zvematongero enyika uye vachasangana nezvavari kutsvaka.
Vanonyepa vachiti ndevemasangano akazvimirira oga ava vanozikanwa vachakwanisi kuramba vachivanda kuseri kwechigunwe vachizviti masangano akazvimirira oga. Ivo vachiwanikwa vari pamberi kumhanyisa nyaya dzamatongerwo enyika zvichienderana nedonzo reMDC kana kuti rana chamisa namamwe maopposition. Hazvirevi kuti musangano weZANU-PF una madutu, hazvirevi kuti membership yomusangano neutungamiriri hwayo hose vangatadza kuona kuti ava vanozvitinde vemasangano akamirira oga havasi kuita basa ravakarejista kuti vachange vachiita nehurumende, asi kuti vaakuita zviri kunze kwomutemo.
Izvi zvatsinirwawo neumwe anoongorora nezvematongerwo enyika akarerekera kuZANU-PF vachausumunganasa vati bato reZANU-PF riri kutaura zvechokwadi nekuti pane masangano akazvimirira oga ari kuita nezvematongerwo enyika nechinangwa chekuda kupidigura hurumende, nekudaro vanofanira kuvhariswa nekuti vakutyora mutemo wenyika.
Panyaya yekuti maNGO haafani kushandiswa nedzimwe nyika kuti aite yatinotiwo regime change agenda inova yekubvisa hurumende iri kutonga nenzira dzisina kunaka. Nekuti tinoona kuti opposition inoramba ichichema-chema kuti takarigwa election kana kuti ZANU-PF iri kuriga, asi kupindirwa kunoita maNGO kuriga. Saka tinokudza mutaure weZANU-PF akati izvo ZANU-PF iri kuzviramba uye maNGO ari kuita izvi anofanira kuziva kuti zvinhu zvavari tasi pamutemo, ende kana chinhu chisiri pamutemo muno muZimbabwe chinogona kungomisiwa chero nguva.
Asi sachigara wesangano rinomirira masangano akazvimirira munyika, National Association of Non-Governmental Organizations kauti nango muzvare Ronika Mumbire, vati vachazama kuonesana nebato rinotonga iri pamwe nehurumende kuitira kuti vapedze kufungirana sezvo vachishanda nehurumende munyaya dzebudiriro pasina kupindira mune zvematongerwo enyika.
Isusu senango tinoda kuzivisa vanotiona nemamwe maonero kuti takasununguka kunge tichigara pamwe chete tichionesana kuti zvii zviri kunyatsoitika kudivi kwedu nekudivi kwavowo kuti tigare tiri pamwe chete tikwanise kushanda zvakanaka tiri pamwe chete. Tinodawo kuti zvizikanwe kuti tinoshanda zvakasimba tichibatsirana nehurumende, asi hatikanganiwo kuti tine basa guru rakakosha rekuisa ziso mubasa rinoitwa nehurumende.
Mashoko akayambirwa emasangano akazvimirira aya akasvitsawo kunhepfenyuro yestudio 7 navatinamasa vachiipomera mhosva imwe cheteyo. Asi studio 7 yakaramba izvi ichiti inoita basa rayo isina kwayakarerekera. Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vakabudawo pachena vachiti zvakataurwa navatinamasa hazvisi kubva kuhurumende. Ndakamirira studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.